tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitewe zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekunyoresa vanhu kuti vazokwanisa kuvhota changa chichifanirwa kutanga nhasi chinotadza kusimuka sezvanga zvakatarisirwa.
Chekutanga ndechekuti vazhinji havana kunyatsoverenga kuti vachidya usiku ava vakanyatsoti kudii. Kana kuti ivo vachidya usiku wacho vanogona kunge vasina kutoziva zvavakataura pajudgment yavo.
Mapato maviri eMDC ari muhurumende mubatanidzwa oratidza kushushikana nemutongo wedare repamusoro-soro wekuti sarudzo dziitwe chikungura asati apera.
I think it means the recognition to me personally, it means the recognition of perhaps most of my lifetime's work, which has been dedicated to this area. To the country, I think it's important too. Many of my colleagues here within the WASH community and within the government have told me that it means a lot to Zimbabwe.
Nyanzvi nemukurumbira munyaya dzekuwanisa vanhu mvura yakachena, Dr. Peter Morgan, vanopiwa mubayiro weStockholm Water Prize Laureate une mari inoita zana nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudza zviri kuitika munyika. Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nhasi yatadza kusimudza chirongwa chemazuva makumi matatu chekunyoresa vanhu sevavhoti maringe nebumbiro idzva remutemo yenyika nepamusana pekusamira zvakanaka kwezvinhu mukufambiswa kwechirongwa ichi. Mutorodo wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Electoral Commission, Amai Joyce Kazembe, vaudza Studio 7 parunhare kuti commission yavo yatadza kutanga chirongwa chekunyoresa vanhu sevavhoti sezvanga zvakatarisirwa neveruzhinji. ZEC yakatarisirwa kunyoresa vanhu sevavhoti maringe nebumbiro idzva remitemo yenyika iro rakasainwa nemutungamiriri wenyika mwedzi wapera. Bumbiro iri rinoti panofanira kuita mazuva makumi matatu vanhu vachinyoreswa sevavhoti kubva parakasainwa kuitira kuti pagoitwa sarudzo itsva. Amai Kazembe vati pane zvakawanda zvichiri kuda kugadziriswa kunyange hazvo vachiti vakapiwa mari nehurumende yekuita basa iri.
You know, but just to say, no, I'm such a standard. It will start the regional general of voters is yet to deploy money, my team. But in the preparation, what I'm saying is, it will begin soon. The preparations are going on to deploy my team.
Murongi wemisangano muMDCT vaNelson Chamisa vati kusamira zvakanaka kwezvinhu pachirongwa chekunyoreswa kwevanhu sevavhoti kune chekuita nezuva resarudzo idzo dzakanzi nedare repamusoro-soro dzinofanira kunge dzaitwa musi wa31 chikunguru usati wadarika. VaChamisa vanoti hazvigone kuti chirongwa ichi chitange veruzhinji vasina kuziviswa mafambisirwo achaitwa chirongwa ichi.
Voter registration ine dambudziko rekuti vanhu vazhinji havana kupuwa mashoko anopupura kana kutaura kuti sarudzo dzapachiradzidzwa dzichaitwa, kunyoreswa kwavanoita vanhu vanonyoresa kupi uye zvichaitirwa kupi. Saka iroro shoko iro rinotineta uye tinotambura zvikuru nemashoko akadai, nokuti tinotoona pane dambudziko, tinotoona sekuti zvinoda kuti zvigadzirwe. Zvakamboitika pachikamuchokutanga tioona zvichidzokorowazve. Chationa ndechekuti mashoko abude, vanhu vazadzikiswe, zvinhu zvifambe zvakanaka.
VaChamisa vati vachaita musangano neZEC mangwana pamusoro pechirongwa ichi. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi sezvo mutauriri webato iri varugare Gumbo vati vanga vari mumusangano. Amai Kazembe vati homwe yekomisheni yavo yakasimba rwendo rwuno kana zvichienzaniswa nepakanyoreswa vanhu sevavhoti bumbiro remitemo idzva risati ragazetwa, uye vanoti vane tarisiro yekuti zvinhu zvichafamba zvakanaka.
Mari tinayo yevoter registration, maningi weaputing logistics and logistics on the ground, which will commence soon.
Kunyange hazvo dare repamusoro soro rakatura mutongo wekuti sarudzo dziitwe musi wa 31 Chikunguru usati wadarika. Hurumende inoti haisati yawana mari ichashandiswa pakuita sarudzo idzi. Ukuwo MDCT inoti ichasvitsa nyaya iyi kumusangano weSADC uchazeya nyaya yeZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.